kamba de Costco iri kutatarisa kubhadhara varimi vedonje mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanho emadhora ekuamerica kana kuti US$2.6 million uye imwe yemari yemunyika inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti $2.8 million mumwe murimi wedonje kusanyati mudunhu remasonaland west vagilbert mambundiyani vanoti vakatotadza kubhadhara vanhu vakavabatsira kunhonga donje nekuda kwekunonoka kubhadharwa
kusvika nanhasi handisati ndabhadhara vanhu vakandibatsira kunhonga kotoni yavo nekuti kotko haisati yandibhadharawo
vanorimawo donje vari kumasvingo vaabel mukaka vanoti havachaziva kuti vachabhadharwa sei sezvo reserve bank of zimbabwe yakaparura mari itsva gore rino
ne20bels domuna 2020 dzati dzabhadharwa dzasirevhaeune 180,000 rtc bachezvekazvichazobhadharwa ndizozobhadharwa ndichipuwekewa mari yangu ep
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe pharmacy union kana kuti zfu vapaul zakariya vanoti munyika maita dambudziko rekuti varimi vose havasi kubhadharwa zvakafanira uye nenguva izvo zviri kudzosera bhizinisi rekurima kumashure
bhizinisi raanoita iroro rekurima kuti ribudiriri anofanirwa kubhadharwa mubhadharo wakafanira mbesa yake yaarima uye achibhadharwa nguva iri
sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated pharmacy union amai mai wepgt vanoti pamusangano wavakaita nehurumende vakawirirana kuti
varimi vedonje vose vanofanira kubhadharwa mari yavo yedonje remwaka wakapfuura vasati vaendesa donje remwaka uno
dunhu remasvingo ndiro rine varimi vedonje vakawanda vasati vabhadharwa vanove mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 892 kuchitevera masonaland west ine varimi mazana masere nemakumi matatu kana kuti 830 gore rapera zimbabwe yakakohwa matani zviuru makumi mapfumbamwe asi kare yaisimborima matani zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000 tons donje riri kutengeswa riri kuramba richiita shoma nekuda kwemvura iri kurambira mudenga uye kusabhadharwa nenguva kwevarimi kwemakore akawanda hurumende yakazivisa kuti donje remhando yepamusoro kana kuti grade a richange richitengwa nemasenzi makumi mana nemaviri kana kuti US$0.42 uye repasipasi grade d rinenge richitengwa nemasenzi makumi matatu nematatu kana kuti US$0.33 asi vamwe varimi vakaita savachristopher murove vekumasonaland east vanoti mari iyi ishoma zvikuru
mutengo uyu haunasi kufanira kuvanhu hautipi profit
donje riri kutanga kutengeswa mangwana kusvika musi wa30 chikumi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena.